Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 3 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masoko avasanyatso kusekaiti Zimbabwe Coalition masoko akatishungurudza ne mhaka yekuti zvavakataura izvo zvinopesana nezviri mubumbiro redu remitemo.
Mutungamiri weZimbabwe National Army, Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe, voshorwa nekupindira munyadzo zvematongerwo enyika vachiti vanopikisa havafi vakatungamira nyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvine chivimbo chekuti makurukota ehurumende atora mhiko munyika iyi nhasi haasi kuzozviomesera. Vakaremara vanoti vari kusarurwa munyaya dzeminda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato anopikisa uye masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru mashoko ari kubuda pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande anonzi akataurwa nemukuru wemauto eZimbabwe National Army, Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe pamusangano webato reZANU PF kunyanga North, vachiti ZANU PF ichatonga kusvika madhonge amera nyanga uye vanogona kuita zvekumanikidzira vanhu semukuru wemauto kuti vavhotere bato iri. Bumbiro remitemo renyika haribvumidzi mauto kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata vasanyatwe mbune kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi tabata mutauriri wemauto Colonel Alpheus Makotore avati havataure nezvezvinhu zvinenge zvichitenderera pamadande mutande. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri werimwe sangano rinomirira masangano anozvimirira oga reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo.
Masoko avasanyatwe isu peCrisis in Zimbabwe Coalition masoko akatishungurudza ne mhaka yekuti zvavakataura izvo zvinopesana nezviri mubumbiro redu remitemo iro rinoti nechiuto vanofanirwa kushanda vasingasarudzi kana kumiririra bato rimwe chete pamapato ese anenge ari munyika, asi kumiririra zvido zveruzhinji rwevanhu kana kuti zvido zvenyika. Hatingati pachirungu manational interest.
Muri kukurudzira kuti paitwe sei chaizvo apa vakubala kugadzirisa nyaya iyi?
Nyaya iyi tiri kukurudzira kuti paramendi yedu nemamwe mainstitutions atiinawo muno munyika anosapota demokrasi tikukurudzira kuti vange vachitarisa nyaya iyi, asi zvikuru seiwo tiine chichemo kuoka resadhaki kuti tagara tichiinyunyuta nenyaya yemabatsirwo anoitwa basa nemauto mamwe vemuno muZimbabwe, zvikuru sei vanenge vaine zvidanho zviri pamusoro ivava. Vanopedzisira vaakubuda musaga kana vachinge vafarisa vosvika pakuzoita zviri kunze kwebundiro kana kutaura zviri kunze kwebundiro remitemo zvinopefana nezvinodiwa nebundiro remitemo. Saka tichifunga kuti isusu sadhaki ikabatiridza kuti nyaya yeZimbabwe itaurwe zvakanyanya pomburitswa nyaya yedheresa ndinge rumu inova mauto edu enyika kuti anga achisiya kuona zvinhu zviri partisan omira nemainterest enyika, izvi zvinogona kutibatsira kuti ramangwana renyika ino rive rinobudirira, zvakare mitemo inge ichitevedzwa mukati menyika ino.
Sema onire nyuchi chinopa kuti mauto arambe achipindira munyaya dzezvematongero wenyika takamboona mushakabvu general zvinavashe vachitaura ivo kuti hapana munhu asina kuenda kuhondo anotora nyika kaona vachiwenga vachitungamirawo mauto kupidigura hurumende yavamugabe takaonawo ivo vamunangagwa vachitombodomawo general Valerio Sibanda kuti vave nhengo yebato ravo mu politburo kunyange wangu ari mukuru wemauto
izvozvo zvinotishungurudzawo isusu ndosaka takaramba tichitaura nyaya nemilitary reform muno muzimbabwe nekuti tinozoona kuti vazhinji vacho vanopedzisira vaane mainterest ari personal opedzisira mainterest iyayo ava kudarika mainterest ari national
mutauriri werimwe sangano rinomirira masangano akazvimirira oga recrisis in zimbabwe coalition vamavelas kumalo vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Nhengo dzedare remakurukota muSouth Africa dzatora mhiko nhasi mudare reparamende kuCape Town pamberi pemutongi mukuru wematare Justice Raymond Zondo. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vakamanikidzwa kuumba hurumende yemubatanidzwa sezvo bato ravo reANC rakakundikana kuwana mavhoti anodarika zvikamu 50 kubva muzana kuti riumbe hurumende riri roga. Kubazi rezvemukati menyika, Valion Schreiber vebato reDemocratic Alliance kana kuti DA ndo vave gurukota vachitsiva vaAaron Motsoaledi veANC ava vainge vari mumatare kwenguva yakareba vachida kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit zvidzoserwe kumusha. Asi zvizvarwa zvezimbabwe zvinofunga kuti zvinogona kunge zvapona nepasaka reshumba sezvo bato reDA ragara richiramba kuti vane magwaro eZEP vadzoserwe kuZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda kuti tinzwe maonero avo.
Nemaonero tiri kuita tiri kuona kunge zvichaitika ndezvekuti avo vanobva kumapato anofanana neDA vakaita sana Minister of Home Affairs tinoona kuti vanenge vachatevedzera temo yavakaita pane zvichifambidzana nekuti ivo vanofungei nezvevanhu vanobva kunze kwenyika sezvatanga nhasi vamioni vachitaura vana vaminista vehome affairs kuti mapemiti ese anofanirwa kuti akurumidze abude nguva asatora nguva yakareba nekuti chimwe chinoneka ndechekuti mapemiti akawanda anga asinga. Tinoona zvakare kuti vamuchamedzi vadzokera kuya kuzeveti kwavanga vagara vari dzanga tichibva nawo tatosvika pana 2019 munyaya yekuti zvizvarwa zvekunze kwesouth africa zvanga zvichinetseka kuti zvoende kuchipatara vasingabatsirwi nekuti vanga vachifanira kuti vabhadhari vasati vaona rubatsiri saka tofunga kuti nyaya iyeye yaakuzotanga zvekare.
Zvino nekuwanda kwakaita zvizvarwa zvezimbabwe musouth africa zvochiitawo sei kuti ugaro hwazvo hurambe hwakati tsvikiti munyika iyi?
Zvatinotarisira ndezvekuti ugari chaihwo tinoona kuti tichatombonzwa kuti minista vatsva vehome affairs vachaita sei nekuti vana vezimbabwe vanga vagara vachingorarama nematambudziko iwaya. Asi ranga ranetsa zvikuru idambudziko remapepa aya uye pane vanhu vane kodzero dzekuti vashande mapepa abatsire asi vasingachagoni kuendera mberi vachishanda vachiwana zvese zvavanofanirwa kuwana sekuvhura mabhank account nekurenewa madrivers license nemapepa emotokari nekuti pese pavanoenda vanenge vachisvika vachinzi kuti aya mapepa enyu akaisaya anogadziriswa.
Kana muine mazwi amungape zvizvarwa zvezimbabwe zviri muSouth Africa mungavakurudzira zvipi panguva ino?
Chatinokurudzira ndechekuti zvizvarwa zvemuZimbabwe vaya vanga vane masailam vamwe marefugee nekuti pane vakawandawo vari munyaya idzodzo dzemasailam nemarefugee amwe anga atoexpire kuti ngavamutsidzire chero vanga vasina kumudzira nenguva nematambudziko anga aripo nekuti tanzwa minister of home affairs vachiti iwo aiwa vachashandira kuti home affairs ishande zviri pamutemo uye iite zvinhu nekukurumidza kana minista vachitaura chokwadi kuti vachateedzera mutemo tinoona kuti nyaya yekuti vanhu vagarisa nguva yakareba muno musouth africa ingangochinja iite kuti vanhu vapiwe mapermanent residence.
Vanga vari sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda vari parunhare kuJohannesburg South Africa na Evans Zininga weStudio 7. Mamwe madzimai akaremara ari kuchema chema kuti ari kunyimwa mukana wekuwana minda nzvimbo dzekuvakira dzimba kana mabhizimusi zvopa kuti vagare vari vekupema vasingavane mukana wekuzvisimudzirawo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nemusi wesvondo pamusangano wekukurudzira kuti kodzero dzemadzimai dzekuwana mimba dziremekedzwe, mukuru weZimbabwe Women and Corruption Trust kana kuti SWAT, Amai Sandra Vimbai Matendere vakati madzimai akaremara ari kusarudzwa pazvirongwa zvekugoverwa kwenzvimbo dzekuvakira vachinzi havana mari yechibatiso.
Nyaya dzakabuda ipapa ndedzekuti madzimai akaremara anowanzotarisirwa pasi sezvo vachinzi havakwanisi kuzvimiririra uyezve havana vanokwanisa kuzowana mari zvinozoita kuti vatarisirwe pasi varege kuzopiwawo mikana inonga ichipiwa vamwe, masawo orasirwa kuri panonga pachinyoresewa vamwe kuti vagokwanisa kuwanawo mastenzi.
Muimbi muzvare Deutrich Manyepo uyo akaremara gumbo anoti ave nenguva akamirira kupiwa pekuvakira kunyange akanyoresa zita rake sezvinokurudzirwa.
Ndatione nguva yakareba handichatombozivi, have lost count. Ndatione nguva yakareba isingatomboiti zvinonzero pa waiting list, takakuisa pa waiting list saka chazokufonera kana pande length, but then hapatomborina kana reply, ndakangomirira izvezvi.
Ngaronomirira kodzero dzevakaremara Remasingo Albinos Trust muzvare Agnes Grune vakurudzira makanzuru kuti vavasiyirewo chimwe chikamu parutivi.
Saka tiri kuti isusu pari kupiwa minda, pari kupiwawo mastenzi, pari kupiwa misika nemakanzuru edu, ngavaisewo kota system kuti kana mastenzi ari 20, 5 wakaenda kuwomen with disabilities, 3 akaendawo kuwomen with disabilities, tikwanise kuita, tikwanise kushanda, nokuti vazhinji vedu titori mabreadwinners kudzimba dzatinogara, titori mabreadwinners mumafamilies edu, saka tinodawo kuti tiwane pakasununguka pokuti tigare.
Asi vachipindura meya vedhorobha reMasvingo vaalec tave vanoti vanoremekedza vakaremara uye pose pavanotengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba vanovasiyira zvikamu 10 kubva muzana.
Ese kanzuru yeguta reMasvingo takaona zvakanaka kuti zvakakodzera kuti every time patiita allocation yemanew residential stands tinopa chikamu chimwe chatoti it will reserve 10% of those stands towards people living with disabilities. Saka tinokoshesa zvikuru vanhu vanorama neurema, and it will also be going to be my driver kuti ndororoshiwa kuti dei tatowedzera chikamu ichocho from 10% to 15%.
Pastor Kava Mugwadi vaimbova mudzidzisi uye vasingaoni vanoti madzishe nemasabhuku anofanira kupa vakaremara mukana nekodzero yavo.
So tinokurudzira madzimambo namasabhuku makanzelas edu mumadhorobha pose pose kuti vasasiyawo madzimai akaremara pazvirongwa zvine chokuita nelendi, ingava yekurima, ingava yemastendi pokuvakira, ngavavapiwo mukana.
Mukuru webandiko rinoona nezvevakaremara mubazi rezvemagariro evanhu munyika Dr Christine Peter vanoti urongwa hwenational disability policy unosimbisa kuti vakaremara vasasarudzwe pakuwana kodzera dzavo.
Tine mutemo wedu, bumbiro remutemo wedu ratingati policy yatinoti national disability policy. Saka policy yedu iyi inotiita kuti tive negwara ratinotevedzera pane zvese zvingava zverudzidzo, zvingava zveutano, zvingava zvakasiyana siyana.
Asi vakaremara vakawanda vanoti kunyange urongwa uhu huripo, mapazi ehurumende pamwe nemakanzuru havahuremekedze sezvo usiri mutemo wakapasiswa nedare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, tini Godfrey Mutimba.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe anochengeta nyuchi kuPretoria, South Africa, Luru Lesape anoti donzo rake nderekuti adzidzise vanhu nezvekukosha kwenyuchi uye kudzichengetedza sezvo dzave kutyirwa kuti dzinogona kuguma dzatsakatika zvachose nekuda kwekuurayiwa nevanhu. Asi Lesape anoti nyuchi dzakakosha zvikuru munyaya dzekurima nemamiriro ekunze. United Nations iri kunetsekana zvikuru nekurudziro yemauto emuIsrael yekuti vanhu vabve mune dzimwe nzvimbo dziri muguta reKhan Yunis neRafah. United Nations inofungidzira kuti vanhu zviuru mazana maviri nemakumi mashanu vari munzvimbo idzi. Sangano United Nations rinoti hondo iyi yakanganisa zvikuru kubatsira vanhu nechikafu muGaza ikati Israel inofanira kushanda nayo kuti vanhu vasayaure nenzara. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro naDr. Kudakwashetuwe vari kuNew Zealand pamusoro pebhuku ravakanyora riri pamusoro peupenyu hwavo munyika mbiri dzinoti Zimbabwe neNew Zealand. Bhuku ravo iro rinonzi An African Boy in Otorewa, New Zealand, uye vanoti riri kutambirwa zvakanaka chose nevana veZimbabwe pamwe nevamwe muAfrica riri kuwanikwa paAmazon. Pamusoro pekuve munyori, Dr. Tuwe vanotungamirawo mabasa ekuunganidza rubatsiro rushitumirwa kuvana veZimbabwe vachishanda nesangano reZimbabwe Rural Library Schools Trust. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pebhuku ravo neupenyu hwavo.
Muchidimu ndinongoti izvo machengeterwo nemarayirwo anakaitwa namai vangu Mubuya Tuwe kana Gogo Tuwe mai Peter vakandidzidzisa kuti ukabatsira nherera nechirikadzi kana kuvamirira unenge wadera Mwari kubva kuropafadza. Saka just felt kuti ndigandidi ndinyore upenyu hwangu, nekuti upenyu hwangu ndakakora nechishupika zvikuru kwazvo. Dai pasina mai vangu vaita maricho kuti kwanise kuenda kuchikoro tiwane chekudya nechekupfeka, zvaitiomera kana kufunda ringasambona kuchikoro inini nemasiblings angu kana kuti nevakoma vangu. Zvinekasisikiri kupedzisira tikasambona kuchikoro zvachose. Saka ndakaona kuti no, reganiyore bhuku pangakuta munhu anegura kunge aine upenyu hwakaita sehwangu asi munhu kaushingirira. Uyezve kana Mwari vachinge vari pakati pazvo yavanoti nechirungu the God factor kana chinge iripo, zvinhu zvinofamba.
Tinoona kuti bhuku renyu riri kubata upenyu hwenyu munyika mbiri, Zimbabwe neNew Zealand. Makazvikwanisa sei izvi?
Ndakaona zvakakodzera pandaitsanangura upenyu hwangu kubva musi wandakazvarwa kusvika pandakazokwanisa kuya kuNew Zealand. Ndakakura muZimbabwe ndobva ndatsanangura nezvakaitika kuZimbabwe muri upenyu hwangu. Uyezve ndauya kuno ndikagodonda nekutsanangura zvandakapinda mazviri ndiri muno muNew Zealand. Maropafadzo nezvimwe zvanhu zvakaoma makukutu nemachallenges muupenyu.
Bhuku renyu Dr. Tuwe riri kutambirwa sei nemhuri yeZimbabwe?
Bhuku iri riri kutambirwa zvakanaka chaizvo nemhuri yeZimbabwe vari muno muNew Zealand. Pandakanyora bhuku iri takati inonzi nechirungu launch capital city yeNew Zealand munonzi muWellington, vanhu vakatenga uye vanhu vakauya vakatsigira zvikuru sei vana vemhuri yeZimbabwe nevanobva kuAfrica. Even iwo muno muNew Zealand vanga vakawanda vakanga vakatsigira within an hour takatengesa 105 copies. Ndiri kutengesa mabhuku kuno ku nemari yeNew Zealand $40 a copy. Asi bhuku raka okushenewa rekutanga rakatengwa ne $200 kopi mwe chete, vechipiri rikatengwa ne $150 $100 pe kopi anga kawanda. Ndikangoti vanhu vaidonata vachiti aiwa tinotenda nebasa guru ramakaita. Saka ndinotenda mhuri yeZimbabwe.
Kunze kwekunyora mabhuku, zvii zvimwe zvamunoita?
Ndiri kuwanikawo ndichibatsira kumusha vanotambura akaunti nherera. Pane zvikoro zvatiri kubatsira kumushaini nemudzimai wangu zviri mubhuku iroro. Takabatsira vana vaigona zvikuru asi vanga vari nherera pachikoro chinonzi Chigware Primary School iri kuSangati inova mudunhu ratiri kugara zvino. Takazotama kubva kuMondoro tikaenda kuSangati. Saka takabatsira nemudzimai wangu nevana nemhuri yangu tikabatsira mastudents. Tinotumira mabhuku kumusha. Ezvinezvi ndiri deputy chair of the Zimbabwe Rural Schools and Library Trust iri kuno kuNew Zealand. I'm the deputy chairperson of the New Zealand chapter. Tinemo chapter iri kuAustralia neimwe iri kuZimbabwe ikoko. Saka tinotumira mabhuku. So far takatumira makago maviri tikabatsira more than 100 schools. Ndakazvinyora zvakare mubhuku. Saka ezvinezvi panzvo nekago yasara kuti tumire kuZimbabwe. Matingwa ndinewana kupi nguva inoneta, asi kana une shungu ne yatinoti a noble cause and an objective kuita zvimwe zvinhu, aiwa Mwari anoti wanisa mukana wekuti pongwa kuti tikwanise kubatsira nekuti tingaite sei.
Vanga vari chisvarwa cheZimbabwe Dr. Kudakwashetuwe vari parunhare kuNew Zealand neStudio 7. Muchikamu chedu chatuno tarisa shirikuitika muamerika na sirikutarisa kunetsa na kwa wikuitika mbatorema Democrats panyaye kuti mutungameru wenyika wa Joe Biden wekuikuiza ere musarudzo yemutungameru wenyika mnambuzi. Vamwe vanoti va Biden vakwegura nekudaro vaive kufanira kusiyira vachiri kutemwa dzinobva ropa asi vamwe vachiti ngavarambe vari mundima. Va Biden vave nemakore makumi masere nerimwe ekuberekwa. Vakawanda vanoti havana kunyatsofara nekupindura kwavaiita mibvunzo pagakava ravakaita nevavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vebato reRepublicans. Mamwe mapepa nau ave kutonyora kuti va Biden vanogona kuregedza kukwikwidza. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbovatsa chigaro weZanu PF mudunhu reAmerica, Dr. Frank Guni.
Nyaya yezvirara vaBiden inyaya inoonekwa nemunhu wese kuti iri pachena kuti vaBiden vamunhu akwegura. Uyezve kana takatarisa mitemo yesarudzo yebato remaDemocrats, zvitori kwavari ivo vaBiden ndochete vane kodzero yokuti vataure kuti achakwanisa, nokuti ndivo vane madelegates, ndivo vakanzi nevanhu vematunhu ese, ndivo vatiri kuda. Saka tinoona sekuti kuti maDemocrats vapinze mumwe munhu mutsva pari zvino, nguva yacho ndopasisina, nekuti asarirwa nenguva yemwedzi mishoma kuti ende kusarudzo yemunambudzi. Saka maDemocrats vavapa nguva yakaoma. Chandinoona ndechekuti maDemocrats vaita chirwirangwe vobatsira vaBiden vachivanhatsurudza, uye kuti kutaura kwavo kuruzhinji pajikerere kuve kushoma, nokuti ndo zvinoita kuti vaonekwe kuti mukuru uyu wavamutana.
Asika vaguni vamwe vanenge vari kuti kunyange vakasarudzwa vanokwanisa here kuti vazopedze makore acho mana avanenge vasarudzirwa kana kuti rinenge radambudziko zvakare?
Aiwa ka, toda kuti vanhu vaziyeka kuti kunyange vaBiden vakasarudzwa, tomboti vakubirira vakunda vaitwa mutungamiri wenyika zvakare, nyika haitongwe nemunhu umwe chete. Kune mutevedzeri wavo amai Kamala Harris, kune zvipangamazano zvavo, kune makurukota ehurumende, ndo vanenge vachibatsira kuti nyika ifambe. Pasi rese hakuna nyika inotongwa nemunhu umwe chete kunze kwekuti atori madictatorship. Even kumadictatorship ikoko kune vanhu vanenge vachitotsigira dictator iyeye, ndo vanenge vachibatsira kutonga nyika.
Asi ivo vaTrump havasiwo kachikomana chidiki, sei vanhu vasiri kutaurawo nezvezera ravo?
Tingati vaTrump pamaitiro avo, mafambiro avo nematauriro avo zvinooneka kuti vachiri kuzvinzwa, uye pane musiyano mukuru tichienzanisa navaBiden.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbovesa chigaro webato reZanu PF mudunhu reAmerica, Dr. Frank Guni, vari parunhare muno muWashington DC naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe Olympics Committee kana kuti ZOC inoti yambomira kuzivisa mazita evachamirira nyika kumakwikwi eOlympic Games kuParis kuFrance gore rino, sezvo ichiri kumirira kunzwa kubva kusangano reInternational Sports Federation kuti ritsinhire vakakwanisa kubata nguva dzinodiwa mune mimwe mitambo. Mutungamiri wekomiti yeZOC Vatabani Gonye vanoti pari zvino pane vatambi vashanu chete vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi aya. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 navagonye.
Titarisa timu yeZimbabwe iri kuenda kuParis. Tingati isusu iko zvino mamirira takaita tine vana athletes anoita 5. Mashan Isaac Mpofu wemarathon, men's marathon, ndiye akatanga kuqualifier. Ndokuzoteverwa naStephen Cox anoita inonzi men's single sculls rowing. Ndokuzoita Mutapiwa Makarau sprinter anoita 200 meters ndivo vamakwalifier, achiteverwa naRutendo Nyahora anoita marathon women. Kwozoita wechishanu ari anonzi Makanaka Ishe Charamba, iyewo futi ari manyi we 200 meters sprint men. Ndo vanhu vatinoti izvozvi ndo vakwalifier.
Muchange muri kudoma timu iri kuenda kumaOlympics izere rini?
Patasvika iko zvino inguva yekuti maInternational Federations anoita se swimming ne athletics ne golf vakutarisa marankings vochiona kuti panhamba dzevanhu vakwalifaya nemaathletes marankings vanokwanisa kuva vachipinda vangani. Ndo zvatatomirira taifanira kuve tichitaura nezvetimu yedu mangwana, but zvinhu zvatazomuva forward kuti tozotaura next week.
Mungati vatambi vezimbabwe vagadzirira zvakanaka here?
Tichiri kufinalize mapreparations, but mungati isiko zvino ndo mamiriro ataita. And tichitarisira kuti vese vatambotaura kana munhu achikwalifya, toti tikatarisa wemarathon munoziva kumhanya kwaanga achiita, achiita matop 10 achisvika kuchinzvimbo chakadaro mumacompetitions aanga achiita, munhu anenge ari papo anenge ane mukana wekuti anokwanisa kusvika mafinals nevakomana vese vema 200 vachimhanya under 20 seconds. Vanhu vekuti tinongoti isusu vakangoita zvavagona tinenge tichitenda, vakazosvika kumamedal tinototendesa senyika nekuti vanoita zvavanokwanisa kuita. Zvino hatisi kuda kupa pressure kumaathletes, but tinoziva kuti vanogona kuwina vachisvika mafinals vakazotiwanira mamwe medal. Zvinhu zvinenge zvakanaka chaizvo.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Olympics Committee Vatabani Gonye vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 vari parunhare muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Taita dambudziko kumudunhu remperengwa central mashe mazofa kudhibha remutuzugu, ng'ombe dzinodhibha padhibha remutuzugu, ng'ombe tariri kufigwa nong'ombe zvisingaiti. Ndarasigwa nong'ombe nhatu muvhiki rimwe chete. Chikonzero chatinofungidzira chirwere chakambotikuira ng'ombe gore rapera chadzoka zvine simba zvakare. Tinourombo kuti gavhumendi yakati pamushonga ng'ombe dzikandobayiwa kumadhibha akasiyana siyana, asi isu dhibha redu remutuzugu pakaita nyanya dzakada kubhadharisa vabereki. Saka vabereki vazhinji havana kunge vakwanisa kubayisa ng'ombe dzavo nekuti paidawo kubhadhirwa mari pang'ombe $2 pang'ombe. Saka chakaitika ndechekuti vanhu vakatadza kuwana mari iyi. Saka tiri kufirwa nong'ombe zvisingaiti, zvokuti dai gavhumendi yatibatsirawo please yapindira vaitawo ngororo kuti chingava chirwere chipi ng'ombe dzedu dzabatsirikana.
PaStudio 7 apo mamukazei. Aiwa, munyika munoita zvirwadziwa manje. Zvaibvira vanhu ambotita Mwari ambotitirawo nyasha pavamunangagwana plani yekuita nemurume uyu. Haana kana hanya nesu kana kavati. Ari bhizi kupika maNGO. Apa ari kupemba futi mari kubva kwaari. Nosvika kuti pfungwa dzekeshe dziri kubva papedzienda papi. Kozoita vamwe mapenzi rakachitaura zvavanoda achitiita misa apera, haana pfungwa, haana makwaliti dzekuita leader. Vada kuti afere, vada kuti atimuzitaurawe, vada kuti asimbira sei, vada kuti aite sei chamisa wacho. Tichiva zvati mazana anenge achitumwa zvavo kuti aondonge musangano wedu hazvina mhosva izvi. Mwari ndiye nevanhu vake. Akatara president akati God is in it. Ndatenda zvangu.
PaStudio 7 mamuka sei nekuswera vashamarari veStudio 7 mose. Ndipewo zvemukara anibotaurirawo zvemurume anozitsanyatwa uyo kuti chanofanira kuziva ndechekuti hakuna chisingaperi. Mugabe waizviita zvaari kuita izvo achiti ZPF aizofi akabva pachigaro ini ndichiripo, asi Mugabe wacho hakusina. Saka sanyatwa ka zvavanoita izvo zviri kupera manje manje. So vana vezimbabwe tanoita kudzvinyirirwa nekuti makarwa hondo, makaita masoja mukazodii, nesi tiri masojawo tinogona kuto kubvisai pachigaro futi. Saka musambofungawo kuti munofa muchitonga vana sanyatwa muchiita zvamuri kuita vanhu muchipusisa vanhu. Saka musambotyurira vana sanyatwa, ziva kuti hapana chisingape Sanyatwa wena shamwe. Ndatenda zvangu ndiri chen champion mulambo paJoburg.
Studio 7 regaini mbokupazisai mhuri yeZimbabwe kwese kwamungadai muri muchiti Mwari vakiitire zvakanaka. Ndoda kutaura hangu panyaya yevanhu vesadhaki vari kuuya muZimbabwe. Sekuziva kwedu ndofunga Munangagwa paari papo hapazi pake, ende ari kuzviziva kuti haaifanira kunge ari ipapo. Saka kodzero dzevanhu dzese dziri kutyorwa idzi kutoda kugara avhundudzira vanhu kuti pachazoya vesadhaki pachava hwana chati bufu. Asi izvo zvaiva zvakare, vana vezimbabwe tangwara, takuziva marights edu. Sadhaki iri kuuya takatoimirira kuti iuye, takatoimirira ndopamuchazoona kuti vana vezimbabwe vakangwara, takuziva marights edu izvozvo. Patakadzvanyirwa pakwana, izvezvi nyika ine nzara, vanhu vari kudya kamwe chete pazuva, vana chivhayo vachiita zvokutamba nemari yenyika zvavari kuita zvavasingasungwi. Iwo ukataura kuti tashatiwa nenzara munyika medu, vari kuita uhori chimbomirai wosungwa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Vateereri, musakanganwa wachirongwa cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8pm, apo tiri kutarisa nyaya yekutoreswa mhiko kwaitwa makurukota muSouth Africa uye zvakunoreva kuvana veZimbabwe. anokoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusayemwina Taboka Ncube.
Who is the card?